Ko akaita gukuraund yanga isiri mhizhonga iyoyo. Ko akaita muramba tsungana yanga isiri mhizhonga. Kura vanhu veMDC nevanofi yanga isiri mhizhonga iyoyo. Ko vana kana vachipedza mazvikoro vasingasenza haisi mhizhonga iyoyo. Kana vanhu vachifamenye nenzara nekuti ndiye akazvitangisa kuti abata-bate zvisingabatiwe nenzira yakakwana. Haisi mhizhonga iyoyo. Mhizhonga kuti munhu usamuti omushidzira mhizhonga. Kuti uende kuna sabhuku oti sabhuku ganyore vanhu vese vavhotere zano. Haisi
Vatizve vamugave vanhu vese vachawanikwa vachiita mhirizhonga nezita reZANU PF vanofanirwa kubatwa nevechidiki vebato iri vava rakashe vava rove vasaita zvekumirira mapurisa hakuzi kukurudzira mhirizhonga here uku kuri kuitwa nemutungamiri wenyika
munhu wavatuma iwe handindiye anenge avatuma kana achiita mhirizhonga handi anenge avatuma kana achitiiye vanhu ngavarohwe ko mapurisa anenge aenda kupi handi mapurisa ibasa ravo kuti vabate vanhu ko kana vachirambidza vanhu kuti vasunge vanhu nekuti ava munhu uyu handeweMDC kana kuti kana uyu ndeezanu weMDC ngaasungwe wezanu ngaasasungwe haisi mhiri anongotaura zvake munhu mukuru
vakurudzirazve vana vezimbabwe vari kune dzimwe nyika kuti vadzoke kuzimbabwe kuzovhura mabhizinesi muri kuzvionawo seizvi
hauzoti vanhu ngavadzoke kuzovhura mabhizinesi unotozvibvunza kuti ko vakabva sei panapa handi vakabva vesitiza iyeye vabvundisira vanhu votiza vobva voti tichidzokai muzovhura mabhizinesi vanhu havatendeka bhizinesi nderekuti kana munhu achivhura bhizinesi anenge achiziva kuti mutemo uri kumudzivirira kuti asashungurudzwe asi iwewe ndiuri kushunguruza vanhu vacho usingatevere mutemo.